Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechishanu 5 nyamavhuvhu 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakasvika muguta reMaputo kuMozambique nezuro manheru kumusangano pamusoro pezvekuchengetedza nekubudirira kwesango reMiombo Forest. Nezuro musi wechina kwakaitika kudengenyika kwenyika munzvimbo yakatenderedza Kariba Dam, asi dhamu rinonzi harina kukuvadzwa. Vamiriri muparamende vebato reCitizens Coalition for Change vaJob Sikala navaGodfrey Stole vachaziviswa nhasi kana chikumbiro chavo chekubviswa murimand chatambirwa kana kuti kwete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakasvika muguta reMaputo kuMozambique nezuro manheru. VaMnangagwa vari kufambira musangano wekuchengetedza nekubudirira kwesango reMiombo Forest. Asi hurumende yakagara yataura kuti Zimbabwe ichaita hurukure neZambia neMozambique kuti ikwanise kutengeserwa magetsi ichibhadhara zvishoma zvishoma. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti vaMnangagwa havangaregi kutaura pamusoro penyaya yemagetsi sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika pamusoro pemagetsi aya, izvo zvokonzera kukwidzwa kwemutengo wezvinhu munyika. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti Zimbabwe haina zita rakanaka mukubhadhara zvikwereti zvemagetsi, naizvozvo havaoni Mozambique ichibvuma kupa Zimbabwe magetsi mari isati yabhadharwa.
Ndinoona sokuti chingangova chinhu chakanaka, asi chisiri chinhu chokutanga kuti vanoenda vachinokumbira rubetsero kuMozambique, nokuti ukama hungavapo hwamagetsi kana hwezvimwe zvakawanda wanda kwagara huripo paZimbabwe. Asi sokuziva kwedu, Zimbabwe inenge isiri nyika inoti ikakwereta zvikwereti zvayo kana kuti yakwereta magetsi nezvimwe, haizikamwe kwekubhadhara nomazvo. Vava ine chikwereti chokuMozambique chamagetsi, hambeno kuti chakapera here chikwereti ichocho cheZesa.
Ko, kana chikwereti ichi chakapera, chii chamunoona sechingaitika sezvo mati Zimbabwe haina zita rakanaka mukubhadhara zvikwereti zvemagetsi?
Chero chakapera, zvinozoitika ndozvokuti panenge paine chitsidzo chipi chokuti kana vakazotengeserwa magetsi rwendo runo vachazenge vachibhadhara magetsi iwawo senzira yavanenge vakanyorerana pasi. Saka Zimbabwe haina zita rakanaka pakutengeserana nenyika yeMozambiki, pakuzoti ipo panozonzi Zesa yaane zvikwereti zvamamiriyoni akati akati. Saka kana mozodzokera kuMozambique wawo kunokumbira magetsi, muchapiwa here? Ingangova hayo tika yekuti pamwe vachaenda pamwe vane mari yacho, nokuti kana uchida kutenga chaunotenga hazvitarisirwi kutengere chikwereti iwo wakambonetsa kudzosera chikwereti ichocho. Saka magetsi kana achiwanikwa kuMozambique vaine mari yacho, ngavabvumirane atengwe magetsi wawo, nokuti zvimwe zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvomuZimbabwe zvirambe zvichidhura zvinotengeswa muzvitoro inyaya yokushayikwa kwamagetsi. Magetsi akaenda, chero petro yakachipa, vamabhizinesi havavhari nokuti magetsi aende. Vanezenge voshandisa majenareta avo, voshandisa zvimwe zvavanoshandisa kuitira kuti varambe vakavhura zvose zvavanoshandisa izvozvo. Sakana ari majenareta anenge ane petro zuva rose, magetsi hakuna mumaguta omu. Vanenge vachingoshandisa bizi ravo bari vachikoshanda zvakawanda wanda zvimwe zvavo.
Saka izvi zvakaipa papi profesa? Hazvibatsiri vanhu here?
Izvozvo zvese zvinenge zvichishandisa izvozvo zvichazotutsirwa pamitengo yezvunhu zvomuZimbabwe zvinenge zvichizonzi navanhu ko hazvidzakisei petro ichidzaka. Tinoona zvekare kuti mitero chaiyo chaiyo yehurumende pamasales tax ayaya haadzaki chero hurumende ikati yadzasa peturo. Tinotoona kuti hurumende iyoyo pachayozve yaakukwidzazve zvimwe zvinhu zvakaita samatogetsi, yaakukwidzazve zvimwe zvinhu zvinei zvakaita samagetsi acho iwayo. Saka zvinozoitika ndozvokuti zvinhu zvichiramba zvichingodhura muZimbabwe, kwete kuti vamabhizinesi vanoda kuti zvidhure aiwa, asi kuti iyo hurumende yacho inoita zvindakupa petro kana tiya dzaka, yoita zvindakutorera zvekare kumateksi uku anenge akutokwira mateksi akawanda wanda muZimbabwe anenge achichajiwa kumabhizinesi. Saka zvese izvozvo zvinobva zvazotutsirwa kukudhura kune kuchiita zvinhu muzvitoro zvatutsirwa ndero vanhu vodhurisirwa zvinhu.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare neStudio 7. Tatadza kunzwa divi rehurumende panyaya iyi nekuti kwanga kwadoka. Nezuro musi wechina kwakaita kudengenyika kwenyika munzvimbo yakatenderedza dhamu reKariba. Mugwaro kuvatori venhau, mukuru weZimbabwe River Authority injinia Munyaradzi Munoda wafa, vanoti kudengenyika uku kwakaita nemusi wechina panguva dza10 o'clock manheru uye kwakasvika pa4.3 pachikero chinopima simba rekudengenyika kwenyika. Zimbabwe River Authority inotiwo kudengenyika uku kwakanga kwakanyanya kusimba panzvimbo yeBumi Hills iri makilomita makumi mashanu kuchamhembe kwedhamu reKariba. Vanomirira bato rinopikisa mudare reparamende reCitizens Coalition for Change vaJob Sikala navaGodfrey Stole vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare nhasi kuti vanzwe zvinotorwa nedare pamusoro pechikumbiro chavo chekuti vasaramba vari murimand, vachiti hapana chikonzero chekuti varambe vari muhusungwa. Tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masiye kuti vatiudze mamiriro enyaya iyi uye nezvinotarisirwa.
VaJob Sikala vari kudzokera kucourt after magweta avo vakaita application yekuti vasarambe vachiiswa paremand nekuti magweta avo ari kuti hapana nyaya iri pamutemo inokodzera kuti vaSikala varambe vari muhusungwa, uyezve hapana pachirungu yaringanzi justification yekuti varambe vachingowinzwa kukoti ipo pasina nyaya. Saka tikuona vaSikala vachidzokera mukoti kuti magistrate vape mutongo wavo panyaya iyi.
Vamasiye, munotarisirei panyaya iyi zuva ranhasi?
Nyaya iyi yakabatwa zvakanaka. Ndinoona kuti mamagistrate kana magistrate anofanira kuregedza vaJob Sikala vachienda nokuti iyo nyaya yacho pachayo inyaya yokuti iwo mapurisa haasati atopedzana kukuinvestigeta, uyezve inyaya yokuti havana umbo wakakwana wokuti vaJob Sikala vanzi vakapara mhosva iyi. Saka kuti vaJob Sikala varambe vari musungwa zvinoita senge kuti vaJob Sikala vakasungwa kuti mapurisa ainvestigete. Izvo zvinhu zvinofanirwa zvichiitika ndezvekuti mapurisa anofanirwa kuinvestigeta nyaya first obva vasunga munhu, but izvi hazindizvo zvinhu zvatikuona zvichiitika panyaya iyi.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masiye vari parunhare kuTexas neStudio 7. Mashoko enyaradzo nekuchemwa kwaKonti Mhlanga kunoramba kuchienderera mberi, vamwe vachiti Konti anofanirwa kuremekedzwa neugamba hwenyika sezvo akaita basa guru munyaya dzezvemutambo nemadhirama. Konti achavigwa mangwana kumusha kwake kuLupani. Nezuro vanhu vakawanda vakaungana muguta reBulawayo pakaitwa munamato wekunyaradzana nemhuri yokwaMhlanga. Bato rinopikisa MDCT rakabuditsawo gwaro rinotaura kuti vamhlanga vairwira kodzero dzevanhu izvo zvakakonzera kuti vasungwe kazhinji nehurumende yomuchakabvu Robert Mugabe. Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuro nemutauriri webato MDCT inotungamirirwa navaDouglas Munzora vaWitness Dube kuti tunze maonero avo.
Sebato MDC zvatoda kuzivisa ruzhinji rweZimbabwe ndezvekuti vakonti mhlanga munhu akaita basa guru guru chaizvo panyaya dzemutambo idzi, panyaya dzetsika dzedu nemagariro edu sevanhu vatema. Munhu akatanga kuita zvemadrama kune vasingazive kunzvimbo inonzi Makokova kuBulawayo, achizoita mbiri hombe kwayo yakatekeshera munyika yese.
Mbiri yavamhlanga yamunotaura iyi yaimbobva nechepapi ichienda nekupi chaizvo chaizvo?
Uyezve basa rake hombe raakaita rakazopedzisira raakumaredhiyo nekumatv nemabhuku aiitwa nevana vechikoro, achiri kuitwa nevana vechikoro. Anga ari munhu aitaura pfungwa dzake asingatye, asina fevha, uyezve anga ari munhu aitaura chokwadi. Mukatarisa madrama ake akawanda, aitaura nenyaya dzakaita secorruption kudhara dhara chaiko vanhu vasati vaona kuuipi hwecorruption. Vana Thomas Mafumo vachiri kuimba nezvecorruption parumbo rwavo ruya, vakonti mhlanga vanga vatonyora mabhuku necorruption kuti ndo chichauraya nyika ino, ndo zvatakuona muhurumende nemumagariro edu ese. Saka vakonti mhlanga vakava munhu akanyatsokuita muvono wakaita kuti dai nyika dai yakavatevera zvavaifunga, tingaidai tisiri patiri nhasi.
Tanga tichitarisawo nhoroondo yekufamba kwavamhlanga, tikaona kuti vainge vave kugara vachingosungwa-sungwa nehurumende yavaRobert Mugabe. Maive mave navo here mune zvematongerwo enyika vamhlanga?
Isusu sebato MDC uyezve tinofunga kuti kusungwa kwavaitwa vaingosungirwa chokwadi badzi-badzi nehurumende yavaMugabe, nekuti ndemo munhu aigona kutaura zvavanga vasingade kunzwa, hurumende zvaisingade kunzwa. Hongu kana munhu angodaro anozoita sekuti munhu wezvematongerwo enyika, but ndo zvavaiita. Vakatombodawo kuti kana vanhu vachidawo kuti vange vachivapa mukama mupolitics vange vachivapa, asi basa ravo hombe vanga vachiriita vari mune zvavo zvedrama izvezvi zvemabhuku nekunyora. Isusu sebato MDC hatina kugutsikana nenyaya yestate assisted funeral badzi-badzi. Ndo vanhu vanenge vane yatingatichiremera chekuitwa gamba renyika. Ndo vanhu vane zvavakaita zvinopa chimiro chekuti kana munhu wese akashanda semashandiro avaiita, nyika inosimukira, nyika inoendera kumberi. Saka isusu sebato MDC tinoshuvira kuti dai vaitiwa gamba renyika vakonti mhlanga. Tinoti ngavarare mune zvakanaka, mwoyo wavo uzorore.
VaWitness Dube vanga vari parunhare kuHarare vachitaura naEvans Zininga weStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reLabour, Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira shonjo rino vakanyorera tsamba kumutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema vachivakurudzira kuti vaburitse muusungwa nhengo yebato rinopikisa muZambia rePatriotic Front amai Mumbi Piri, avo vave nemwedzi mishanu vari muusungwa. Amai Piri vakasungwa muna Kukadzi pamwe chete naShebi Chileka, avo vaive mugeri wevaiva mutungamiri wenyika vaEdgar Lungu, vachipomerwa mhosva yekuuraya nhengo yebato reUnited Party for National Development vaLawrence Banda muna Gumiguru 2019. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Muzvare Masarira kuti tinzwe zvizhinji.
Nyaya yekusungwa nekugariswa munhapwa waMai Mumbi Piri inyaya inosiririsa zvikuru. ndakatarisa nyaya iyi ndakaona yakafanana zvakare nenyaya yakamboitika kune musikana webato rinopikisa mukati menyika ino Yvonne Musarurwa paakazonosvika pakunopomerwa mhosva yokuuraya iye akanga asiririye akauraya uyezve aiva asipo panzvimbo yakaitika izvi naizvozvo ndakaona zvakare kumbunyikidzirwa kwekodzero dzemudzimai uyu anonzi Mumbipiri kuZambia ava nemwedzi inokwana kunoita mishanu akavharirwa munhapwa zviuru nezviuru zvemakiromita kubva kunzvimbo inogara mhuri yake kwavasingakwanisi kumufambira kana kunomuona zvakare zviri zvinhu zvinonyunyutisa zvikuru tichitarisa zvakare kuti nzvimbo yavakaiswa muchitirongo iyi inzvimbo isingatosvikewo kana vana mazvikokota vemutemo vatinoti vana judge vanonzi vanouya kamwe chete pamwedzi nyaya iyi yakandisiririsa zvikuru ndikaona zvakakodzera kuti ndinyorere mutungamiri weZambia vaichilema kuti vagone kunoona kuti mudzimai uyu nyaya yake yatongwa kana kuti vamuisawo pabail kuti agone kunosangana nemhuri yake takatarisawo zvakare nyaya yakatarisana nemudzimai uyu anosungirwa nyaya yekuti akataura kuti akaona munhu akapfuura munhu akaurayiwa pamutemo chaipo mudzimai uyu mai Mumbipiri iwitness haasiriye anofanirwa achipomerwa mhosva iyi asi nenyaya yekuti ndewe kubato rinopikisa uye nemakakatano akagara aripo pakati pebato repf neupnd tinoona zvakare ichiri chimiro chekuda kugadzirirana saizi kuda kurakidzana kuti mukuru ndiani asi haasiriwo maitiro atinofanirwa kuita kana tichinge tava isu tava kutungamirira kuti tinoenda tichinombunyikidza kodzero dzeavo vatinopikisa
tinoona kuti imi muri mutungamiri webato riri muZimbabwe vaHichilema mutungamiri wenyika yeZambia munoona vachikunzwai here pakurudziro yenyu iyi
patinoita yatinoti advocacy work muchirungu hazvitarisi kuti munhu ari kubato rinopikisa here panguva yaaita kuratidzira kuti zviri kuitwa nemutungamiriri weimwe nyika sandizvo nekushedzera zvakare kuti vagone kunotedzera mutemo wemukati menyika yavo nemitemo yenyika dzepasi rose tinoonawo zvakare kana nguva yananga ndiri mutirongo chaiyo kune vemapato akasiyana-siyana kune nyika dzakasiyana-siyana vaitomirawo zvakare vachitevedzera kuti zvamuri kuita murandasikana uyu sandizvo saka naizvozvo semudzimai anomirira vamwe madzimai vanoita zvematongerwo enyika ndakaona zvakakodzera ndigone kunonyora mwadhii kuna vaHichilema ndichikumbira kuti vasunungure mwoyo wavo vaone kuti mutemo uri kutedzwa namazvo mukati menyika yavo sekutaura kwavaka ita vachipinda mutungamiriri kuti vachange vari mutungamiriri anotedza zvemahuman rights anotedza zvakare mutemo sekunyorwa kwawakaita
asi hazvisi zvinhu zviri mumaoko ematare edzimhosva here zvekusunungura amaipiri pane kuti mutungamiri wenyika vange vachiwanikwa vachipindira munyaya iyi
takatarisa mamiriro ekusungwa kwakaitwa mai Mumbipiri tinoona iri nyaya yepolitical persecution kuoneswa ndondo kana kushungurudzwa nekuti iwe uri webato rinopikisa ichi hachisi chiitiko chitsva kunyanya munyika ino yeAfrica kwekuti vanhu kana vaina tinoti mapolitical opponents kana vekune rimwe bato vanogona kunosvika pakunombunyikidzirwa kodzero dzavo nekuti vanenge vachida kuti vagone kunoenzanisa zvavakamboitirwa ivo mumashure isu tirikungomirawo takatarisa murandakadzi mai Mumbipiri kuti ndiamai ndisisi nditete ndimbuya kana kuri kuti vari kuti vane mhosva ngaitongwe zvenyaya yacho
iyo tsamba yamakasvitsa kuna vaHichilema makaisiya mumaoko maani uye munotarisira here kuti vanenge vachipindura zvamuri kukurudzira izvi kana kuwana mhinduro kubva kutsamba yenyu
tsamba yangu yandakanyora iopen letter itsamba inonyorwa pajekerere kuti igone kunosvika kune mutungamiri wenyika iyoyo saizvozvo tsamba iyi yakasvika mumaoko evatapi venhau mukati menyika yeZambia munotoona kuti yakaburiswawo mumapepanhau akasiyana-siyana kuZambia uye ndinovimba kuti yakatosvika zvakare mukati memaoko avaHichilema nekuti ndakaona vanovatedza vaakutanga kuuya vachikomenta pane nhau iyoyo saka tinovimba kuti tsamba yakaonekwa yakaverengwa uye vachaita zvinhu zvino tarisirwa kuti vaite semutungamiriri wenyika achangogadzwa
avo vange vari mutungamiri webato rinopikisa reLabour Economists and African Democrats muzvare Linda Masarira vari parunhare muHarare najonga Kandemiri westudio 7 mukuru wevatongi muzambia Justice Mumba Malila vakaudza vatori venhau kuti havazivi kuti sei nyaya iyi isati yasvika kumatare vachiti vanoda kuona bazi rezvomutemo richiita basa raro nemazvo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamuka sei vateereri vestudio 7 vamamusanganisira vanotekenya tekenya tinzwewo mashoko aya anobva kustudio 7. Ndada kumbotaurawo panyaya education kuti education yezimbabwe ka yasiyana education yekuma 1970s because ma1970s taienda kusikoro sembametra po 7 but vabereki vaikwanisa kubvisa mari iye zvinozvi vakunzi ndoabvise mari yekuti vanyore vana bvunzo kutowedzera mazuva. Aiwa, education yezimbabwe takatikumbirawo hurumende yezimbabwe igadzirise ipapo kuti zvinhu zvisafane kunge zvine chenji kubva muma1970s kusvika ma2022. Aiwa, no, haifaniri kudaro. Ndiri pasouth africa ingochemawo paeducation yezimbabwe.
Ine handifungi kuti watsigiri wezanup f dzinonyatsodhunza shano. Varume tese tiri mazimbabwens, unotumwa kuzoponda munhu iwewe situation iripo uri kuiona, kutumwa kuzoisa ngozi mumusha kunzi ponda nhingi itakudai itakudai. Alright, mwana wako haasi kuenda kuchikoro, hauna basa. Situation muzimbabwe uri kuiona, unoti pamberi nezanup f munomboziva here kuti wana wamunangagwa ari kupi, wana wamutsvangu ari kupi? Wese wana wanachiwenga wanachiwesa ari kunze kwenyika uko. Zuro ndi zuro wachiwenga wangu ari kuchina, but ndiye mukuru wezveutano muzimbabwe. Anodii kurapirwa muzimbabwe? Hamuna chirimo, muri empty. Vanoti pamberi nezanup f varume, tikabatana tese tisingatukani tisingaite sekubatana chaiwo chaiwo takumanaka, ngatipinze vachamisa pachigaro mangwana chaiwo chaiwo tinofumata namwa nemaus tese. Wese ari kudhiaspora ari kupi, tese tamuzimbabwe. So chikumbiro changu nei ndechekuti ngatibatanai semhuri yezimbabwe, tirege kutukana kupondana kuita sei kuita se. Even wachamisa wakatipinda pachigaro ka, munozotowana waina munangagwa vachitobuda pazbc. Haa, kwokunenge kwaanezvi kunenge kwaanewo zvinhu zvakanaka, kwaane maredhio akakwete zvedu zvekuti tinongoteerera zbc yezanup f.
Pastudio apo makasimba here, makati zvenyu. Tinotenda tumuri vatano itirwai nyasha nebasa gura moita. Aiwa, masilver servants toti ngapuwe mari. Payakasiyiwa iri navamugabe pa$540 ndopatongotarisira kuti idzokere. Kocha kawo idzisa ipapo chii pa$540? Ndokukundikana kakawa munangapa. Katichiti munhu ari kukundikana ndozvatoti tireva izvozvo. Kukundikana kungodzosera vanhu pa$540. US yakasiyiwa navamugabe asi vari kukundikana Nangagwa kudzosera ipapo. Nenyaya yehurumende yake neuori corruption yakanyanyisa, vanoba siku nesikati. Ndo zvatisvitsa ipapa nhasi kuti tichieme kudai. Hazvina kunaka izvo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanopfuwa hwai muSouth Africa vari kukurudzira kuti China ichibvisa kurambidza kwayo kutengwa kwewuru inobva kuSouth Africa. China yakarambidza kutengwa kwewuru yekuSouth Africa mushure mekupararira muSouth Africa kwechirwere chefoot and mouth muna kubvumbi. China ndiyo inotenga wuru yekuSouth Africa kupfuura dzimwe nyika dzose. Muzinda weChina muSouth Africa hausati wapa mhinduro kuchichemo chevarimi ava. Mutauriri weparamende yeAmerica amai Nancy Pelosi nezuro vakasangana nevatungamiri vezvamatongerwo enyika veSouth Korea mushure mekushanya kwavo kuTaiwan. Amai Pelosi vakasangana nemutauriri weSouth Korean National Assembly Kim Jin-pyo nevamwe vakuru vakuru muparamende vakaita hurukuro dzine chekuita nezvekuchengetedzwa kwenyika.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika munyika dzekumawirira kweAfrica panyaya yeutongo hwejekerere. Apo uwandu hwenyika dzekumawirira kweAfrica dzine hurumende dziri kupidigurwa nemauto dziri kuramba dzichiwanda, muteedzeri wenhumwa yeAmerica kuUnited Nations Ambassador Richard Mills vanoti kukosha kwesangano reUnited Nations Office for West Africa and the Sahel kana kuti UNOWAS kunobva kwaonekwa. Sangano reUNOWAS rine muzinda kuSenegal uye riri kubatsira hurumende dzakafanobata matomu mudunhu iri nechinangwa chekuda kudzosa utongo hwejekerere. Nyika dziri kubatsirwa nemazano pari zvino dzinosanganisira Guinea neBurkina Faso. VaMills vari kukurudzirawo hurumende yeMali kuti idzokere kuva hurumende inosarudzwa nevanhu kwete inotungamirwa nemauto. Hurumende iyi inoti yakazvipira kuti inge yadzokera kuutongo hwejekerere muna kurume 2024. VaMills vanoti vanovimba kuti hurumende iyi ichatora nguva iyi kuzadzikisa zvose zvinodiwa kuti mauto asarambe ari panyanga. Vanotiwo vari kushushikana zvikuru nekupomerwa mhosva dzekutyora kwedzero dzevanhu kuri kuitwa mauto ari kutonga muMali aya achishanda nechikwata chemauto chinotsigirwa nehurumende yeRussia chinozikanwa nekuti Wagner Group. Vatiwo nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu dziri kutaurwa idzi ndicho chimwe chikonzero chiri kunzi neAmerica nyika dzemuAfrica hadzifaniri kushanda nechikwata cheWagner Group ichi. MuGuinea, vaMills vati hurumende yakafanobata matomu inofanira kubvumidza vanhu kusangana nekuratidzira murunyararo. Vativo nguva yekudzokera kuutongo hwejekerere yatodarika munyika iyi. Izvi vativo ndizvo zvimwe chetezvo nezviri kuitika muBurkina Faso, umo mauto akati akazvipira kudzokera kuutongo hwejekerere kwapera makore maviri. VaMills vati vari kushanda nenyika idzi vanofanira kutaurirana zvakanaka nedzihurumende dzakafanobata matomu idzi uye kubatsirawo vanhu nezvekudya. Vatiwo vari kunetsekanawo neuwandu hwezvikwata zvinopfurikidza mwero zviri kuuraya vanhuwo zvavo nemauto mudunhu iri. VaMills vatiwo America iri kushanda nerimwe sangano rinonzi Global Coalition to Defeat ISIS. Burkina Faso yakapinda mugungano iri muna 2021 uye Benin iri kutarisirwawo kupinda mukupera kwegore rino. Sangano iri rakaumbawo chimwe chikwata chinonzi Africa Focus Group muna zvita 2021 icho chakanangana nekupa vanhuwo zvavo ruzivo rwekuzvidzivirira kubva kune vanopfurikidza mwero ava. VaMills vanoti panguva ino zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumawirira kweAfrica asi vakati uyu mukana zvakare wekurwisa vanopfurikidza mwero, kukurudzira utongo hwejekerere uye kuisa zvido zveveruzhinji pamberi. Vativo UNOWAS inofanirawo kushandwa nayo kuti izadzikise zvindangwa zvayo zvekuunza utongo hwejekerere mudunhu iri. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika muguta reMaputo, Mozambique nezuro Maneru musangano pamusoro pezvekuchengetedza nekubudirira kwesango reMiombo Forest. Nezuro musi wechina kwakaita kudengenyika kwenyika munzvimbo yakatenderedza Kariba Dam, asi dhamu rinonzi harina kukuvadzwa. Vamiriri muparamende vebato reCitizens Coalition for Change vaJob Scala navaGodfrey Stole vachaziviswa nhasi kana chikumbiro chavo chekubviswa murimand chakatambirwa kana kuti kwete. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.